every year to know we are near team ye the best young scientist for Zimbabwe. You know, in 1972, the best young scientists from all over the world, to compete for over $4 million in scholarships, my cash awards, my internship. Among my opportunities, any big event, Atlanta, Georgia.
Munofunga kuti Zimbabwe ichabuda sei pachirongwa ichi?
Kutasira kuhwina chaizvo. Vana ava vakashanda zvakanyanya maprojects avo. Ma big projects ane potential to change things. And their passion, we hope kuti vanohwina chaizvo some of the grand awards. Pane category ma awards inonzi special awards. So ma special awards, ma organizations anoita go through my abstracts and my projects. Pa group redu 3 projects dzakato identify for special awards vakatoitwa ma interviews nezviro. So it's a sign yekuti kunokwanisa kuvhinwa chaizvo.
Vanenge vakunda pachitiko ichi vanowana chi?
The first prize is $75,000. Then pane 2, ma second vanenge ari ma 50,000. Then kweita ma 10,000 akawanda, ma 5,000 akawanda, 2,500 akawanda, nima 1,000. Because vanopa first place, second place, third place, and fourth place. Saka ndoma atinoti ma grand awards. Zvichabuda mujudging irikuitwa nhasi. But ma special awards anoitwa nema organizations and universities. So vamwe vanogona kuwana ma scholarship. So we have these top universities. Vanouya kunoko. Because vari kuziva kuti the top STEM talent in world yakaungana panapa. Saka vanouya vachipika vamwe vachitovapa ma scholarships. Saka vamwe yes vamwe vanowana ma scholarships. Vamwe vachawana cash, ma cash awards.
Mamwe ma projects ari kuitwa ne vadzidzi ava vakabva kuZimbabwe ndeapa.
Ndovananza kuda kutaura ese nekuti ari super. But kanongotaure one yemusikana ari kushandisa tsanga, you know, ma reads aya tsanga dzekumusha dziyati. Saka ari kutora tsanga idzodzodzo ogadzira a bio fuel. Arikaona kuti dzinokwanisa kuproducer ethanol iri nani kupfuura yatinoita nenzimbe iyai. Saka ii project ine potential chaizvo chaizvo.
Musikana uyu ndiani wekuchikoro chipi?
Anonzi Memory Vungo weku Dominican Convent.
Program yenyu inopera rini?
Saka ma awards pano anoitwa musi weThursday manheru. Ma special awards then musi weFriday kwozoitwa ma grand awards. Saka zvinopera around 11:30 musi weFriday. Takauya pakasiyana rimwe group rakazosvika musi weSunday and this year, the biggest group also retired in our delegation. Not never an 11. So we can actually say, top 10 in Nika's never an Wakawanda this time. Because the USA in again, Wakawandi is because my every state. Inengeine ma teams vanavana vanosvika 15 or 20 chair. But pa ma internationals, yeah, titori top 10 yenyika dzakanzi vana vakawanda. Vane ma super projects. The other thing chiri kunakidza gore rino inyaya yekuti National Geographic iri kuita documentary. Saka vari kufokasa on zvakanyanya on us, so every day vari kutitera. Ndosaka mamusingakwanise unyanya kutikwanise kutaura. Nokuti patiri kungosvika pavenue vari kubva kutanga kutotitera vachiona vana vachiseta up ma event with ma preparation patinomboita ma sessions ekuti va prepare for judging.
Saka pari zvino vana vamakauya navo vari kubva kuzvikoro zvipi nezvipi?
Saka tine Queen Elizabeth High School, Setara P High School, St. George's College, Peterhouse, Dominican Convent, Harare, ne Oakwood,